Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimo Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Asi vamwe vanoti chikafu chiri kunzi chiri kuenda kumatunhu ose ichi achisi kuwanika munzvimbo dzose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risisina ukasha sehwarainge richitarisirwa kuve nawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati zvichitevera kutara kwavakaita mwaka wekurima wa 2023-2024 sedambudziko rinoda rubatsiro nechimbi-chimbi kana kuti national disaster zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Vamunangagwa vataura izvi pamusangano wemakurukota wekupedzisira wegore rino wavaita kumuzinda weState House muHarare. Mutungamiri wenyika vabatawo nyaya dzakasiyana dzinosanganisira kuvakwa kwedzimba, utano nekushomeka kwemagetsi munyika izvo vati hurumende yavo iri kugadzirisa. Ngatinzwei vachitaura.
It is encouraging that the housing stock in our country is not managing and improving in both quality and quantity. Government will, for its part, continue to channel resources.
Zvino tikurudzira kuti nyika yedu iri kuvaka dzimba dzakanaka nemuvakiro wechizvino-zvino. Hurumende kudivi rayo icharamba ichiisa mari muzvirongwa zvekuti veruzhinji vawane pekugara. Tiri kuramba tichisangana nekushomeka kwemagetsi munyika nekuda kwekuderera kwekugaiwa kwemagetsi kukariba hydropower station. Tinoramba tichikurudzira kutsvagwa kwedzimwe nzira dzekuwana nadzo magetsi dzakaita sesola. Panyaya yenzara, kubva zvatakazivisa kuti nyika iri mudambudziko mumwaka wa 2023 kuno 2024 nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino, tiri kuramba tichipa rubatsiro kune vari munzara pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program.
Aranga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avataura kumusangano wavaita nemakurukota muHarare nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Munozava Zininga, ndatoboda hangu kuseka ndichiverenga zvataurwa nemukuru vachitarikura kuti nyaya dzemagetsi vagadzirisa and vari kufara nebasa guru riri kuitwa. Asi nhasi uno vachitotaura izvozvo, nyika yese zvayo yeZimbabwe haina magetsi. Izvezvi tiri pa national blackout. Asi ndopatiri kunzwa iwo kuti ha vari kufara nekugadzirisa kwavari kuita dambudziko remagetsi muZimbabwe. Saka tiri kutoti vematenga vatotionawo kuti aiwazve chokwadi ngachibude kana mumusangano wemumamhenu kana magetsi aendawo, ndokuti kana vasina majenereta nezvimwe zvakadaro daro zvekushandisa havana magetsi izvezvi vachiita musangano iwowo.
Vabatawo nyaya dzezveutano, mabatawo zvipi apa?
Muzvipatara tiri kutoona kuti nanhasi hamuna zvikwanisiro. Madhokuta mazuva masho mapfuura vana chiremba vanga vachitoti ko mari yeshuga teks iri kubatwa nevamuturi nxuve kubva gore rapera iripi, iri kushanda chii, mishina yemakensa nezvimwe zvirwere iripi, mari iyi payakanzi iri kubatwa yakati ichashandiswa kuti zvipatara zvedu zviwane zvikwanisiro. Asi tiri kuona kuti nanhasi uno hakuna kana mishonga, mishonga zvayo yakaita semaparacetamol. Saka kana tichi mutungamiriro wenyika achizoti zvinhu zvinenge zviri kuita nani muhealth sector yedu, vachibotaurawo zvekuti ndekuti vakarwisana nekorera, korera yegore rinoiri.
Imwe nyaya yavakosha yavanongedzera ndeyenzara munyika. Madzidzawo zvipi ipapo?
Nyaya yehanga, tisade kunyepirana. Ivo vanogara vachitaura kuti hakuna achafa nenzara muZimbabwe. Ndopa vakangonanga ipapo. Saka vakanzwa kuti hapana pabhotaurwa kuti kune munhu akafa nekuziya nenzara voti tagona. Munyika muno mune nzara. Vanhu vangasadonha hake kuti munhu akadonha akati dhi akati zine nyaya yenzara. Asi hazvirevi kuti haka ari kuguta. Mbabvu dziri kubuda idzi, vana vadiki vari kufamba mbabvu dzichita kuti unodziverenga kuti 1, 2, 3, 4.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kweveruzhinji reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvanzi Sininga weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi, asi ranga risisina ukasha sewarakanga richitarisirwa kupinda nawo, uwo rakapinda nawo mune dzimwe nyika uko rinonzi rakatora upenyu hwevanhu pamwe nekuparadza zvakawanda. Bazi iri rinoti dutu mupengo iri ratanga kusvika munzvimbo dzakadai seMurehwa, Nyamapanda neMutoko kuMashonaland East. Vanoona nezvemamiriro ekunze musangano iri vababa Maketa vanoti nekuda kwedutu mupengo iri mvura yanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzenyika, asi vanga vasati wanzwa kana kuine dzimwe nzvimbo dzatarisana neukasha hwanga wakagadzirira. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kunzvimbo dziri pedyo nekubhodha reNyamapanda, asi vazhinji vanodaro vasina kunzwa kufamba kwake nokuti akanga apera simba chose kuburikidza nokufamba kwaakaita razvaakapinda muMozambique, Malawi nokudzokerazve muMozambique nokuzonge akuya muno muZimbabwe. Mafambiro aakaita akamupedza simba chose nokuda kwemhepo yakanga ainayo uye nokunaya kwayakaita mukufamba kwayo. Nokudaro payapinda muZimbabwe yanga isina mhepo yakanyanya iyo yakambenge ichitarisirwa pakutanga, zvokuti pakunaya kwayo yanga ichinaya zvakadzikama zvisina uturu kunzvimbo zhinji.
Vamwe vanoti vari kuona mvura yakawanda chaizvo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Munotarisira kuti izvi zvichange zvichiitika kwenguva yakareba sei?
Pari zvino tinotarisira kuti iko zvino yava pakupira kwayo payava iko zvino, zvokuti haichagoni kutopatsanurika pakati payo nemakore mamwe agara tinawo munyika medu meZimbabwe. Uye tingade kuzivisa veruzhinji zvakare kuti munguva ino yatiri tine imwezve mvura yatiri kutarisira iri kubva mumakore atakanga takatarisa achifamba kubva madokero kwenyika yedu yeZimbabwe achifamba kusvikira pakati penyika. Mvura iyi tinotarisira kuti inge iriko kubvira zvino kusvikira mukunopera kwemwedzi uno nyika yose, zvokuti nyika yose inofanira kuti itekeshere nemvura muvhiki ino yatiri kusvikira pakunopera kwemwedzi.
Vamwe vanga vari kuchema nyaya yekupisa kwekunze. Mvura yamuri kutaura iyi ingabatsira here kutonhodza kupisa uku?
Mvura yatiri kutaura iyi inofanira kuti ibatsire chose, nokuti ichanaya kwenguva yakati rebei sezvandareva kuti kubvira zvino kusvikira pakunopera kwemwedzi waDisemba tinoziva kuti mvura iyoyi inge iriko kunyika yose. Saka inofanira kuti ibatsire chose, uye kuti mapisiro ekunze anofanira kuti aderere zvakare nokuda kwekunaya kwemvura iyoyi.
Avanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze remet department vababa Maketa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Masangano anomirira vagari vemuHarare anoti Combined Harare Residence Trust kana kuti CRA, Harare Residence Trust necombined Water Alliance Abatana nasi akaita musangano nevatori venhau achipa maonero avo pamadambudziko ari kukonzerwa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero ayo iro rinonzi riri kusvibiswa nekanzuro yeHarare. Masangano aya ati ane urongwa hwekunyorera kumutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuti vatare dambudziko iri sechimbi-chimbi kuitira kuti rigadziriswe nekukasika. Izvo zvinotevera mashoko akaziviswa neZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks ekuti mhuka dzesango, hove, shiri pamwe nezvipfuwo zviri kufa mushure mekunwa mvura yemudhamu iri iyo inonzi yave nemuchetura wakonzerwa netsvina iri kupindamo ichibva muguta reHarare. Tatumira mibvunzo kumutauriri weguta reHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mvura iyoyo yatone kasha yekuti inogona kuramba ichikwadza upenyu hwemhuka dzinosanganisira nehove zvakare, zvekuti vanhu chaiwo kuimwa mvura iyoyo kuchatonetsa nekuti yesito kuHarare pati kuona ichibuda mumatepi iri kubuda iine tsvina iine kunhuhwa kupinda iko.
Iwo musangano wamaita nevatori venhau vekanzuro yeHarare vanga vaine umiririro here pamusangano uyu kuti munzwe wodivirawo kuti vari kuti
isusu kwemakore akati wandei taiedza kunge tichikurukura neguta reHarare pamusoro penyaya idzi. Tarisiro yedu zhinji yainge yekuti Environment Management Committee ndiyo itange ichiratidza kutungamira nekuti dambudziko iri harina kutanga nhasi. Saka nhasi patange tichiita musangano wedu hatina kukokera wamiriri weCity of Harare. Tanga tangangokokera wemapepanhau tichikokerawo nemastakeholders watinoshanda navo vanomirira vagari nemamwe mainterest groups. Weguta reHarare tine urongwa hwekuti tichange tichiwapatanidza pamwe neparamende tichiona kuti nyange vemaminista weenvironment nevelocal government kuti taita sei nenyaya iyi. Isu tiri kuda kushuvira kuvaona vachimhanya mhanya kuti zvinhu zvigadzirisike, asi takaita nhasi inhanga nyaya yekuti tiunze nyaya iyi pachekerere kuti kune zviri kuitika, asi vanofanirwa kunge vachizviika. Havasi kuzvitora, havasi kutirimuka, havasiri kuzvitora nemoyo wekuti tigadzirise upenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kubaya follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo kare govanaiwe nevamwe. Masangano anoshanda akazvimirira munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevechidiki dzevanasikana pamwe nedzemadzimai anoti uwandu hwevanasikana vasati vabva zera vari kutengesa miviri yavo senzira yekuwana nayo raramo huri kukwira. Masangano aya anoti panoda kuitwa mubatira pamwe nekukasika kuti dambudziko iri rigadziriswe sezvo riri kukanganisa upenyu hwevana ava. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo dzinosanganisira Hopley, Mabvuku neEpworth muHarare, Chitunguiza neDombo Shava ndedzimwe dzinonzi vana vane mazera anogona kutangira pamakore 10 nemana 14 vari kuita chifambi nevarume, vamwe vanogona kunge vaine makore anodarika makumi mashanu 50 ekuberekwa. Dzimwe nguva vanasikana ava vanonzi vanopiwa dhora rimwe chete rekuAmerica semubhadharo wekuita zvepabonde. Muzvare Primrose Manyange, musikana anogara muHopley, vaudza Studio 7 zvimwe zvavanofunga kuti zvinogona kunge zviri kukonzeresa kuti vasikana vadiki vemunzvimbo iyi vatengese miviri yavo.
Tungotesa mno muopli washinja washuwa nadika no garari wega. Washigarari wega wakadara ndete. Mwana lakujika. Wano lakufake. So washinji the best thing that they could do. Wanu kwa kutungoti is better chenda chi. Kuchingi sedi mwe. Plus wangi wacho waningu wakuso furi wawo futi ni wanu wakuru wanu gara mno.
Mumwe musikana wechidiki. Muzare Mabul Jamu. Wano gara kudombo shava. Wano tivabereki. Waru kusundira ova na wadiki mkuita chifambi.
Vabereki wano fanira kuziwa kuti. Wafanira kuita tika ipa. Mbelepe wana wachuona, nekuti jimuzo wacho wana wano pedzira waita sekutiedzira, nekuti kunyange wakuru wano tara kuti mbozi kushika mfenje ufana nyina.
Mukoma na vazera anoshanda nesanga anore Female Students Network Trust, wano betikuwa mudiki, wano tinamo ndio onzere uru, pakutenge eswa kwe miviri ne wana sikana avamu.
Vanhu vari kunonga sose nemuromo vana vadiki vakuengage in prostitution zvakanyanya kutrya kuti vangaoneka mari kekuti vangatenge chikafu vakararamisa mhuri nekuti vakada kupinda mumadhorobha vachinotengesa kanzuri iri kuvatevera ichinotora zvavari kutengesa zvacho.
Sangano reGirls and Women Empowerment Network rinoti patsvakurudzo yarakaita maererano nenyaya iyi zvakabuda pachena kuti dzimwe nguva vanasikana vanoita chifambi vari kushaya dzidziso yakadzama kubva mudzimba dzavanogara. Mukuru wesangano iri Muzvare Kumbira ikaiya vanoti kutengesa miviri kwevana vadiki ava haisi sarudzo yavanoita asi kuti vanenge vachitombonyikidzwa.
Haisi sarudzo kuti tingatove chidiki vari kutengesa muviri nekuti pamazera aya pamutemo wenyika yeZimbabwe unoti vana yemazera aya cannot consent havakwanisi kubvuma kuti ihe ndinoda kana kuti handiti bonde. Saka nenge dzimwe dzenguva tiri kuti vana ava vari kungombonyikidzwa. Kasarisa zvakare vamwe vacho mukusatoziva kuti zvii zvinenge zvichimboitika vachishungurudzwa vachimbunyikidzwa vachitambiswa vamwe vacho ndozopedzisira vava vana amai ivo vachiri vana vadiki.
Asi mukuru anoona nezvemabhizimusi achiri kukura mubazi rinoshanda nemadzimai Engineer Francis Gondo vanokurudzira vasikana nemadzimai kuti vatore mikana yakachena yekuzvisimudzira yavanowaniswa nehurumende.
Madzimai mamwe echidiki ari kutozviitira zvinhu zvemaoko. Saka tinoti huyai tishande pamwe chete neministry nemapartners atinoshanda nawo kuti tikusumudzirai muite mabhizinesi enyu muite mari.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekeni yachifamba vanoti panoda mushandira pamwe kuti dambudziko rechifambi muvana ripere.
Varume ndo vatinoda kunyanyotaura navo. Isu tinotoda kuti vauye tiwirirane kuti vachengetedze vana nekuti hanzvadzi yako mwana wako. Mwana wanzadzi yako asi kunoti ndivo vapari vemhosva idzi vari kumbunyikidza vana pabonde vanofanira kuchinja mafungiro avo nemaitiro avo. Pavanonwa doro kumabhava ngavazvitaure nyaya idzi kuti vana vadiki havabatwi uye mudzikereke chaimo chaimo titaure nyaya idzi nekuti vana ava vakakosha.
Commission inoona nezvekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi yeZimbabwe Gender Commission inoti kutengesa miviri muvana hakusi kuitika mumadhorobha chete asi kunzvimbo dzakafanana nekunocherwa zvicherwa kune makorokoza uye nemumigwagwa mikuru yenyika inofamba magonyeti. Vanasikana vanoita zvekutengesa miviri ava vanonzi dzimwe nguva vanotapurirwa zvirwere zvepabonde kuita pamuviri panenge pasina kurongwa kana kusapiwa mari yavanenge vawirirana nevarume vavanoita zvepabonde navo. Gwaro rakabuditswa nesangano reAssociation of Child Protection Professionals muna 2022 rinoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanasikana ava vatengese miviri yavo asi chikuru inyaya yenzara. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo dambudziko iri richinyanya kubata vanasikana, vanakomana vari kutengesawo miviri yavo. Zvimwe zvinonzi zvinosunda vana kupinda mumambure aya inyaya yekutungamira mhuri mushure mekushaya kwevabereki kana kushandiswa nevechikuru vanenge vavanyengedza kana kutumwa nevabereki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zvino kudzivirirwa kwenyika muIsrael, vaIsrael cards nhasi vati Israel inenge iri iyo ichange ichiona nezvekudzivirirwa kweGaza kana hondo yavo nechikwata cheHamas yapera. Vachinyora padande mutandere X vakatsi vakafananidza muono West Bank mumauto eIsrael anopota achipinda achiti ari kutsvaga matorora anoda kukanganisa magariro evanhu. TikTok nekambani yairi pasi payo iri kuChina yeByteDance vasvitsa mapepa echimbi chimbi kudarira pamusoro-soro muAmerica reUS Supreme Court Vachikumbira dare iri kuti rimbomisa mutemo wakanangana nekumanikidza ByteDance kunge yabvisa app inobvumidza kuiswa kwemavhidhiyo mapfupi padandemutande iyi panosvika ndira 19 kana kuti yorambidzwa kushanda muAmerica. Apo kwasara shondo rimwe chete kuti zororo rekisimusi risvike, vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu hazvichina kufanana nemakore akare apo mumaguta nemadhorobha mungadai riri besanwa ratengi vanotengesa nevanongozvifambira vachivaraidza nguva vachiona zvitengeswa nepamafafitera kana kuti window shopping. Vanotengesawo havana mufaro sezviri kutaurwa nemukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai, ava vanoti danho riri kutorwa nehurumende rekusunga nekutorera vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo ratowedzera kushayikwa kwebhizimusi munhengo dzavo pamwe neveruzhinji.
So yeah, my members edu mazhinji are affected ne operation iyo iri kuitwa ne government. So vazhinji they are not able, havana vasikwanisa kuimporta zvinhu, and bose kana watoimporta kuunza kubva kune zvimwe nyika panguva inoi ndokuti utokwanisa kuita mari. Saka iroro redambudziko riri kubatawo mamembers edu. Tinovimba kuti nokufamba kuri kuita mazuva takusvika kukisimusi business ichatanga kusimuka.
Vawadzai vanoti danho iri rave kukanganisawo vezvitoro zvidiki ava vaisimboigirwa zvinhu kubva kunze nenhengo dzavo.
Ange tichitotaura nemamwe mamembers edu ari mubhizimusi rokutengesa mapatsi edzimota nezvimwe zvakadero, maservisi kits ezvimota, vachitaura kuti nenhau yeoperation iyoyo havasi kukwanisa kuhodha zvinhu zvakakwana nokuti makambani anosihodhesa aya haasi kunatsokuunza zvinhu semaunzira ava vari kuita. Saka kwatova nekashoteji mbichana especially kumapatsi ezvemota.
Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti chikuru chaita kuti vanhu vasatenga semamwe makore inyaya yekushaya simba kwakaitwa nemari yemunyika yeZig, kunyange hazvo vashandi vakanzi vapiwa mari dzemabhonasi.
So zvazvinoreva ndezvekuti what workers win on the collective bargaining table they lose it through monetary policy nema statutory instruments. So Christmas kana kutoti December asvika hazvizi kuoneka chiro matinofamba nematinogara. Zvinoratidza kuti aggregate demand of goods and services is actually shrinking and going down, and we call upon government to increase disposable income kuvashandi so that they can stimulate business, nekuti vashandi ndivo maconsumers emagoods and services. Kana vasina mari zvazvinoreva futi ndezvekuti mabhizinesi haagoni kusimuka.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotsigirawo nyaya yekuti vatengi vashoma gore rino zvichienzaniswa nemamwe makore, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Business rakati dererei, of course gore rino rari gore rakaoma nenyaya yedrought yatakanga takatarisana nayo. Saka zvakaafekta makambani akawanda, zvakaafekta vanhu vakawanda in terms of diminished earnings nemaincomes. Yatakaona maformal business especially ezvitoro achivhara some retail outlets over the course of the year. Saka I think gore rinorara katome tirikutarisira kuti gore rinouya zvinhu zvichashanduka for the better, zvichaimprova. Ndinotarisira kuti mvura, tinowana mvura yakakwana kuti tive negoo rakanaka rinobatsira kuti ikonomi yedu inge ichifamba zvakanaka.
Dai kare kare apo vashandi vaitambira nenguwani mari dzekutendwa kushanda kwavakaita gore rose dzemabhonasi dzinoya mumwedzi wambudzi muzvitoro zvembatya, midziyo, chikafu nedzimotokari, mungadai muri kuitwa semizinda yenyuchi riri besanwa vanhu vachipfachura chedikita ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apaiwa nyika yaurayiwa ZANUPF itonge vanhu. Taneta nevanhu panyika pano pamwari ngauti nzwiro tsitsi taneta navo.
Pane mumwe atanza achibvayo musiye yakadaro. Haiwa achibvayo tadangomukurudzira kuti haiwa anyatsotarisa kuti vana vezimbabwe akamira sei. Ndati itiwo maindastiri tishandi, tuwano ozo kuita sabude zimwenjika. Chete, ndonja hiri po chete. Kosea achizo paona, ni mariza ukudara. Ando ni tuipuwa ukudara. For example, wesa ondamba burewa, nduwa ifanongo chuone kira mnjika, zizika, achuone kira mnjika, kutaya wana enesu, ndaka itaisu, zikivolo pasporti mnjika. Paimba o, wanaimba, zekere kao, taru wa mwano, jingo pari za shoko na mwari. Kete kuzupano, wakadaru, susu chupika. Adeo zima shoko angu chete.
Makati yo asha marari we Studio 7. Ndine chikumbiro chekuti mundibatsire nemumwe chete weMazimbabwe Immigrant Lawyers. Ndikukumbira kuziva zvandoda kukumbira kubatsirwawo mazvita enyu. Uene usiku wakanaka nezuva rakanaka.
Studio 7 makati yo rejonga. Tiri pakaro yapa zvari pevhu zvinotiitira zvakaoma. Amai munanga gwavauya kuno kuzopa vanhu hanzi maprojekti. Maprojekti vari pamunhu turi kuti nhiyo 3. Munhu uyu 3-3. Shuwa here vakomana ndo zviri kuitwa endeka. Ndo maprojekti acho here waya vakomana. Zvoti munhu anoita kuti anobva turi 3. Aiwa imbobudisewo nhawidzi please webva Studio 7. Aiwa budisewo nhawidzi.
Studio 7 apo makadini zvenyu. Muri kutaura nababa vamarudzi kuno kuZimbabwe. Kumasvingo ndanga ndichikumbiravo vana mukoma Jonga vana mukoma Blessing Zulu muvudzevo vanhu veZANU PF vanotungamirira nyika ino yeZimbabwe kuti vanozivavo here kuti muno muZimbabwe mune nzvimbo dzine vanhu vakurarama nemamengo avanoindotora kuhipo value vanongotora chero mamengo akavora kuti vawane kubatsirikana nokuti zhara chai chaiyo yatamba vanhu tsvina saka tanga tichikumbiravo kuti muvudze vari kumaofisi kumusoro koko vanorya vachiguta vanomwa mvura yekutengwa iyai kuti vanhu venyu vakufa nenzara kuno kuchiredzi vanhu vofa nenzara kuno
tinotenda Senate kuti yabvisa mutongo wedeath penalty asi kuti zvishande maextra judicial killings nekunyangariswa kunoita vanhu kuyo ngakuinvestigatwe kuchitongwa vanhu pere ndokuti tione kushanda kwazvo zvinenge zvaakuita kuti mapoliticians vachatuma vanhu kunoponda vanhu vichiziva kuti hatitongerwi rufu uye tikatarisa kuna ana China uko shamwari dzedu havana masecret cows kunotozwa memba yepolitbureau chaiyo and vechiurawa hatikurudziri kuurawa kwanhu asi kuti vanhu ndavatongwe vobatwa nemhosva kana vaba vechitorerwa zvavaba.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kukurukura nezvenhau yevechidiki vanonzi vanofarisa zvekurasamiswe munguva dzezororo rekisimusi negoredzva voguma vapinda muna Taisireva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Asi vamwe vari mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti chikafu chiri kunzi chinokwana ichi hachisi kusvika kune vanhu vose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mpengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risina ukasha hwakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lodlondlobala elizweni.
It is related to the practice of the democracy. Out and said to Umero Munya, Uniroba Lombono Ake, Odo Fana Ubana into the Kamberanja, Aulante being a Konova Walisha.
Seve Kankasa Namanda, Emotionaland West, Avezanu PF, Abafisa, Uguba Umongameli, Emerson Mnangakwa, Asale Embuswe, Niloba Iskatisake, Sokusu, Gasinga Figango 2028.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abaphikisayo bathi asevunyiswa ngenkani amanye amalunga ezana uPF angathakazeleli ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi loqhubeka lusiba lubi elizweni njalo endaweni ezinengi zelizwe abakhona okwesikhatshana nje ngelanga. Umongameli Emerson Mnangagwa laye ukuvumile lokhu namuhla esithi imbangela ikwehla kwamanzi edamu leKariba. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wokugcina walonyaka owamalunga edale lekhabhinethi. Uthe uhulumende wakhe uzama ngamandla wonke ukulungisisa lolu hlupho. Abantu emadolobheni agoqela eHarare, koBulawayo, eVictoria Falls, eGwanda, eGweru, emaSwingo lamanye achiyeneyo bathi asilela kubi amagetsi kulezinsuku. Kusenjalo sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezanu PF abafuna ukuba uMongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singenela ngo-2028. Okwamanje amalunga eMashonaland West aqhuba imihlangano ezigabeni ezinengi lapho akhulumisana khona loZulu ngesinqumo esenziwa ngomfufu emhlanganweni weannual People's Conference koBulawayo esokuthi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni. Kulabanye abangathakazeleli isinqumo lesi kubandla leli abathi uMnangagwa kumele alandele isisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba osesihlalweni lesi akumelanga avotelwe okwehlandla lesithathu kungedlula iminyaka elithumi esembusweni. UMnangagwa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU PF Central Committee njalo emela isigaba sephelandaba jabalala edale lephalamende.
Njoba ngihlala ngisisho ilizwe lethu liprakthiza lokho esikuthi idemokhrasi okutshengisa ukuthi umuye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukubakwaliswa. Umongameli wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu babathi hhayi bona bafuna ukuthi ngabe uyaqhubeka. So yimbono yabo osokusele yinto ubona kanti bona kwenzeka kanjani-ke khonaoku kuphela. Kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngithemba uyakwazi ubana likhona eliyiqula kwalaba phakathi weZANU PF abangavumelani lakho abanye bavumelani lakho. Yikho oku-healthy in any organization ukutona vele abantu basoze bafabona ngelisho elifana naye abasoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana. Osokusala kuphela ukuthi kona sihlenzelwa kwalotwana the majority takes the day kuphela nje.
Singathi-ke eMatabeleland region lawo bulawayo likwenzani nini khona kwenzakala kwezinye indawo?
Kayisiyo command issue phela le, into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza. So nxa ubona kungenzakala kusho ukuthi abangafuna ukukwenza. Ngabe ngafuna ukwenza bangakwenza kuba useze bekwenze, akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyatshiyana. So awungeke wathi ukuthi kuzenzakala kumba useze kwenzakala. Okukhona ukuthi nabasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho. So lalabo abangakwenzi kusho ukuthi hayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa. Into ekhona kumele ukuthi ubone ukuthi kuzaphuma kanjani, kuzaqhubeka kanjani.
Umnumzana Joseph Chuma ukudale leZANU PF Central Committee njalo umela iphelandaba jabalala edale lephalamende ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Siphinde saxoxa lo Mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
iZANU PF igcwele lalokho okubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception. Bagudu kukho kakhulu. Uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle. Ngoba umnumzana uMnangagwa wayethe yena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe. Kodwa iZANU ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term. Ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yeZANU PF kuphela, indaba yokuthi abantu beZimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa yi-tooth and nail. Kufanele sidefende i-constitution yelizwe. Sesikhathele ngabantu beZANU abazenzela umathanda, abangeke baqhubeke besenza umathanda especially ngeconstitution. uMnangagwa ngahlala abe ngupresident wabo kuZANU PF asilandaba, kodwa upresident welizwe very clear ngama-term amabili. Wonke umuntu oweZimbabwe kufanele akudefende, including labo abakuZANU PF kufanele bakudefende. Kodwa-ke ngokwazi kwethu aseqalile-ke amanyala.
Yes, ngathi kodwa kuyabheda ngani khonokho baba Mlalazi?
Impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yoku-opposa leyinto kuZANU PF. Ngoba siyazi ukuthi i-violence internally iyenzakala. I-violence le ingadlulela even externally ngoba ama-opposing parties, ama-civic society bazayi-opposa leyi indaba. Kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu. So isiphetho sakhona lathi silindile. Ingqobe isikuyena umnumzana uMnangagwa. Uma engahlala elizwini lakhe ayistophe, hayi kungaba kuhle.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
The Voice of America.
Uhulumende wakwele Botswana usephike impiko ethulwe liphephandaba le-Tuesday Grill ethi uMongameli Duma Boko usanda kuphiwa isipho senkomo ezilitshumi ezohlobo lwe-Ankole nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Umabhalane omkhulu kaBoko, uNkosikazi Emang Mutapati, uthi iphephandaba leli liqamba amanga aluhlaza ngenjongo yokungcolisa igama likaBoko. Uthi abakunhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana kumele bethwalise iphepha lelinzima ngoba lisenge ezimithiyo. Kodwa abahleli bephephandaba leli elethulelwa uZulu ebulenjini be-internet bathi kuliqiniso abakukhulumayo. Bathi akumelanga umutapati owayekhokela inhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana abethusele ngoba bona bathapha izindaba ezitshisayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba kanye lonobhala omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Sizame njalo ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zesigodlo seZimbabwe kwele Botswana ezingaphendulanga imibuzo esizithumele yona. Ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha sokusondele, abazali bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela abanye abatsha abaziphatha ngayo. Abanye abatsha basebenzisa ikhefu leli ukwenza imidlalo ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, lapho abathatha khona izidakamizwa lotshwala, abanye besiya emacansini labantu abaningi ngesikhathi sinye lokunye okuthiyeneyo. Ngomfumfu lonyaka kulabantwana abangamachumi amathathu lasishiyangalombili 38 ababotshwe ePhumula South koBulawayo ngemva kokutholakala bekuvuzu phathi. Omunye umama wakoBulawayo unkosazana Panashe Mpofu wathola umntanakhe labanye besephathini efana lala mavuzu phathi ngenyanga edluleyo. Wabotshwa esetheswa umlando wokutshaya abantwana kodwa wasekhululwa inkantolo yaphezulu e-High Court kuyona le iviki. Wabotshwa ngemva kokumangalelwa ngomunye umzali esithi umntanakhe katshaywa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lezinye inkokheli zabatsha. Lenye inkokheli yabatsha ekunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uChris Fundirwa.
Crisis elokhisa khona ukuthi ama-youth special around Christmas waba ngumhlambi kazelisile. Wenza baba lesindi, so to speak, baba lesindi sebenza izinto that may be detrimental kubo. They do ama sex parties where there is a lot of alcohol and there is a lot of sexual activity and drug abuse, alcohol abuse. So engakutsho mina as a young person ukuthi as young people the only thing esiyabesinayo is cards. And these things like who engage in ama sex parties, they deprive us of time because it's kind of like what we have watched. That means they've already lost time. The reputation of which as a young person. And there's a therapy, there's a tendency which once they arrest you for such, they release the name. So some of these young people who are going to see you in the university or in the high school, you still have a bright future ahead. But once it is an accusatory, the public side like that, it is completely destroyed your future. So now we have to think about our future as young people, especially around this time. 3 minutes of enjoyment will pay. Ziya ulalela impilo yakho yonke.
Lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ibuyengeka because nxa umuntu eyedwa kunzima ukuthi abele ngqondo enjalo. But lapho abahlangana khona kuba lula ukuthi bebe decide into engalungile and akula muntu abiza ukuthi hayi guys into esiyenzayo leyi I don't think it is a threat.
Abazali bona ungathini kubo?
Inkinga yokuthi iduko lolu esilalo ayisinto engalungisiswa ngumuntu oyedwa. indlela engiyibona ingcono yokudila lo dimo loli ukuthi ezabazali sibambane. Xa usazi ukuthi ngumzali ule mntwana wakho, umntwana wakho ulabangani, lekusho ukuthi wazana nabazali balowo mntwana. Abazali bona bodwa bebambane. Siyabanjalo abantwana labo bayaswela amandla okuthi beyengani khuzi ngoba besazi ukuthi abazali bethu basikhanyele sonke.
UChris Fundirwa yisiphathamandla senhlanganiso yezinaso njalo ngosakhulayo akobulawayo. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu abanengi bathi umnyaka ka-2024 ububathwalise amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi. Njalo bathi bakhulekela ukuthi isimo siguquke ngomnyaka ozayo. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi aneleyo futhi ahlanzekileyo. Kodwa ukoma komkhathi okuphehlwe isikhudumezi se-El Nino kuchiye izigidi lezigidi zabantu emaphandleni lasemadolobheni zingelamanzi. Edolobheni lakobulawayo uDubo loli luphoqe umasipala ukuthi atholise izakhamizi amanzi okwelanga elilodwa kuphela ngeviki kulandela ukutsha kwamadamu abalisa ele apha lele lowancima kanye lele mzingwane. Ngelanga idolobho leli lidinga amanzi angena kumamegalitha alikhulu elilamachuma esithupha lanhlanu 165 megalitres, kodwa umasipala wenelisa ukupompa amamegalitha ngamachuma esitshiyagalolunye 90 megalitres kuphela. Sikhuluma nje abahlali abaningi sebephila ngokukha amanzi ezikotsho lasemthonjeni engavikelekanga okulakho ukubangela imikhuhlane efana lowekholera. Umhlali weLobhengula West uNkosikazi Mulabhembela uthi sebelenyanga ezintathu kusiya kwezine bengelamanzi avela kumasipala. Ngokunjalo uthi bakha amanzi agobhoza egangeni lanxa bekunanzelela ukuthi engabagulisa.
Amanzi afika aphela phansi umewili khonapha after 3 months aphela phansi lekhaphi sikha khonapha day.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi zibone kungcono ukuthi zifakise amatanki amakhulu ezindlini ukuze zigcwalise amanzi lapho avulwa khona. Omunye wazo ngunkosikazi Pamela Chidono ohlala elokitshini le-Old Luveve.
Sacina sicabanga ukuthi sifake iJojo even i-coaster, kodwa bekungcono nokuvuka sisiye ezibhoraneni siyalayina dinga amanzi silabantwana futhi.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi amanzi akhona kwamanje emadamu aleli dolobho ayisilinganiso samachumi amabili lanhlanu kuphela ekhulwini 25%. Uthi kule mizamo eminingi abayenzayo yokulungisisa udubo lwamanzi.
We would like to do an exploratory drill Nyamantovu to see if we can deepen those boreholes and widen the diameter.
Sibona kungcono ukuchelisa amagodi enyamendlovu akhwifa ukwenzela ukuthi akhiphe amanzi amaningi ngoba sithola amalutshwane kuwo. Sifuna lokuyakha i-glass block dam. Bengisemorokho nisiyadinga uncedo e-Africa Investment Forum.
Uhlelo lwezambezi Water Project ngolunye lwamacebo abikwa elakho ukuqeda lolu dubo, njalo uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani kodwa lusamile okwamanje lolu hlelo ngoba uhulumende ngelamali. Abahlali bedolobho leGweru labo bathi bahlutshwa ngamanzi kakhulu lonyaka lobanje amadamu abo abalisa eleGwenoro lele amapongopwe elamanzi aneleyo. Umasipala uthi udubo yekusilela kwamagetsi. Unkosikazi Sikhanyisiwe Lunga uthi abesifazana basengozini yokubanjwa ngamasela kuleli dolobho ngoba behamba imango emide ukuyadinga amanzi.
Indawo abahamba kuzo besiyadinga amanzi isikhatshana, of which sokuyingozi especially ebantwini abesifazana, kuyingozi kakhulu.
Usodolobho weGweru uMnumzana Martin Shivoko utshele iStudio 7 ukuthi sebecabanga ukusungula uhlelo lokudonsa amanzi besebenzisa amandla elanga isola njengoba amagetsi ehlala engekho.
We are not pumping very frequent.
Amanzi sesilawo sibili. Okusihluphayo kwamanje ngamagetsi ukuthi sipompe amanzi afike ebantwini. Nxa amagetsi ekhona senelisa ukupompa 64 megaliters ayenela abantu.
EHarare lakho udubo lwamanzi soluleminyaka lukhona ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukwehluleka kukamasipala ukuwahlambulula ukuze asebenziseke. Lokhu sokuke kwadala umkhuhlane wekholera obulale abantu abaningi eminyakeni edluleyo. Iningi lithi likhulekela ukuthi izulu line kakhulu ligcwalise amadamu emadolobheni ashiyeneyo lasemaphandleni ukuze udubo lwamanzi lube imbali kungenwa nje eminyakeni yomusha ka-2025. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izi-R2 billion athi izasetshenziswa kunhlelo zokwakha amadamu lokutholisa uzulu amanzi ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingungqwele Dube.
Kwenzi phathelane leMelika, amapholisa esabelweni seWisconsin athi asaphenya udaba lomfundi wesifazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ohlasele esikolo sakhe ngombhobho izolo wadubula wabulala umbalisi oyedwa lomfundi qede wazidubula laye wafa. Abanye abafundi ababili balimele kakubi njalo balaliswe esibhedlela. Izehlakalo zokubulawa kwabafundi ngemibhobho esikolo zivame kakhulu eMelika, futhi imizamo yokwethula umthetho olawula ukuthengwa kwemibhobho ihlala isehlula ngoba akula kuvumelana phakathi kwamalunga edale lephalamende awebandla lamademocrats lelamarepublicans. Sixoxe loMnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weMelika.
Into leyo vele iyakhathaza eyokuthi abantwana bale access kwimibhobho at their disposal, ngoba i-society esihlala kiyo kathesi kungathiwa kulabantu abaningi abangala stability mentally. So sikubone eMichigan laphana, I think a year ago or some time ago, abazali bethengela umntwana wabo umbhobho when he was declared to be mentally unfit. So konako, it's a very, very sad development. Ngoba ababalisi bahamba esikolweni ukuyencedisa abantwana bethu ukuthi babe better in life, and uyabungakhangeleli ukuthi umntwana uzabuya lesikhali adubule wena mbalisi lomunye, ngantho abayahluphana. Because siyakwazi ukuthi iminyaka yena le yama-teenagers ingathiwa is the range yomntwana yena lo kule development engathiwa ihamba masinya, but akusela abantu surrounding the families abangancedisa ngokuthi babe ngama-outsources for i-frustrations abantwana.
UTrump lebandla lakhe lama-Republicans njengoba sebelawula amadale womabili ePhalamende ubona bengafaka umthetho yini ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho.
I-gun lobby isupporta uTrump and babe kufuna ukukhuluma ukuthi kungafakwa imithetho ukuthi kube lama background checks lokufaka ama register ukuthi in all the 50 states abantu babekwazi ukuthi umuntu lo selombhobho and he is capable and mentally fit. So konoko lakho ngantwa kuyahlupa ukuthi baza tshintsha imithetho both Democrats and Republicans. Hayi, lokho angikuboni ngoba bagijima nge Second Amendment ethi yona it is a right ukupossessa isikhali or umbhobho for your defense. And siyabona ama-states amaningi alomthetho othiwa stand your ground. I-stand your ground kuthiwa umuntu engabuya within your personal space lawe ungamhambisa kuNkulunkulu khonapho.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2024 ubugcwele inhlupho ezinengi. Lokunye okulutshwana okuzenze zathaba kancane loba bezikwazi mhlophe ukuthi zihleli elizweni labanikazi. Uthuso Khumalo uyalandisa.
Izizalwane zeZimbabwe zinengi zithi exemption permit kumbe ama ZEP lubalalise phandle kwengubo umnyaka wonke njengoba aze aphelelwa isikhathi kungacaci ukuthi uhulumende uzawavuselela kumbe hatshi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqakutho Mabena, uthi kube le njabulo enkulu ngesikhathi uhulumende esengeza isikhathi sala mapemithi.
Lokho kulethe esingathi ngolwasemzini i-relief kulabo abaphethe izincwadi zokuhlala kuleli lizwe le South Africa ezibizwa kuthiwa ngamaZimbabwe exemption permit. Yinto esiyibone abantu beZimbabwe begijima kakhulu ngayo kade beyilandelela kuma-social media platform lakwezinye indawo zokuxhumana.
Kodwa kabanye bathi akusizi lutho ukwengeza ngomnyaka owodwa kuphela ngoba ikusasa yabo kwele South Africa isele ilokhu ibuvilibana. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi indlala ebhahileyo ekhaya ibadlise imbuya ngoluthi njengoba izihlobo ekhaya besikhangelele kubo kuyo yonke into eziyidingayo. Uthi okubaphathe kabi ukuthi phezu kwale indlala uhulumende ubalise ukuthi bathenge inhlanyelo lemvundiso yefertilizer eSouth Africa.
Kumhulumende ufuna abantu baqhubeke endlaleni ukuze ebekwazi ukuba faka amatomo nxa belamba. Besizwa ngo-9 ebusuku. Abantu besithi balweke befike ngo-9 ekuseni basesimalayinini kwezindawo emangwe le abakanikwa. Inhlanyelo yakhona irola ikabuyi le letha inhlanyelo le-fertilizer.
Abanye bathi umnyaka ubaphelele nzima ngenxa yemikhankaso eminingi ebibhekiswe ekuthini uxotshwe abokuza. Lokhu kubuye kwengezwa inzondo edalwe ukufa kwabantwana abedlula amathuma amabili ngemva kokuthenga ukudla ezitolo zabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi okubakhathaze kakhulu ukuthi imikhankaso eminingi le ikakhulu kubotshwa kwabantu abasebenza endaweni zokudlela lezindleleni bekungathi ibhekiswe kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-operations ethi yenzwa lapha eSouth Africa ubotshwa kwabantu baseZimbabwe bechaywa behlukunyezwa ngenxa yesimo sedala ngezepolitiki ekhaya. Engathi mhlambe into ezihambahambe ukuthi kathi why sengathi abantu bakithi bahlukunyezwa kakhulu.
Abanye bathi okubephule inhliziyo kakhulu yikuthi ngemva kokuphuma kobe ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mswaledi abacabangela ukuthi ubezonda abantu bokuza. Kungene omutsha umnumzana Leon Schreiber abathebe sathokozile waqala uhlelo lokuzingela abangalamaphepha. Bakhona njalo bathi badaniswe ikwehluleka kukahulumende omanyano ukukhwaza kuzwakale ngenkohlakalo lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe okungezinye zezinto ezibangela ukuthi abantu babalekele kwele South Africa. Udaba lokwethulwa kwe-ofisi yamapasipoti e-consulate eJohannesburg lulethe injabulo kwabaningi kodwa yaphangisa yaphela kwamazolo sekuthiwa ipasipoti eyodwa ibiza amarandi aphosa afike inkulungwane ezinhlanu zamarandi 5,000 rands. Mele Studio 7 neJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Live Talk The Connection namuhla sixoxa ngabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo kanye lokuya emacansini mahlayana, ikakhulu ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka ludlondlobala elizweni. Sebe khankasa ngamandla eMashonaland West, abebandla leZANU PF abathi bafuna umongameli eMason Mnangagwa eqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.